Gore ra2020 nyika yeZimbabwe yakatarisana nedambudziko rakakura. Ngatitangire panyaya yeCOVID-19 takatosangana nedambudziko iroro senyika. Tikaita matambudziko akawanda, vanhu vachifa, vanhu vachirwara, hurumende isina zvikwanisiro zvakakwana kuti irwise dambudziko iri. Tinotarisa futi iro gore rino ZANU-PF yakaenda pakumuka chipembenene kuda kuparadza President Nelson Chamisa neMDC Alliance pavakaita judgment yavo iyaya. Yaitaurawo zvimwe zvavaida kuti vaite. Tinoyeuka kuti urongwa hwavo hwese hwakafamba ipo paCOVID ipapa, vachiisa masoja kutora muzinda wevanhu, muzinda weMDC Alliance pamoga yeChangere House. Munoziva ndogorezve ravakadzinga macouncillors nemaMPs kusanganisira mameyors edu kumaguta akasarudzwa nevanhu kuti vatungamirire vanhu. Ndogore ratakarasikirwawo nemamwe magamba edu achairwa nawo mumatrenches ataa tinawo. Kupfunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kunotyisa kuri kuitwa nehurumende. Munozivana muzvare Joana Mamombe, Cecilia Chimbiri, vana Nesai Maruva vakapambwa vakaenda kwavakaenda vakaitwa zvinorova nevapambi vanozikamwa kunzi ndevasori vehurumende. Zvese zvakaitika munoziva vana Mukoma Hopewell vachisumba izvezvi kutaura kwatiri kuita meya weguta reHarare vaJacob Mafume. Havana kukwanisa kuita Christmas nemhuri yavo, vakavharirwa zvisiri pamutemo vana Alan Moyo. Munozviziva natakudzwa vachipambwa vachirohwa majournalist vachirohwa maloya zvisungwa naTabani Mupofu. Munozviziva igore ranga rakaoma, asi chatinotenda ndechekuti vanhu vakavaramba vakamira semusambangwena. Musangano wevanhu, musangano weMDC Alliance uri pamberi kutungamira nyika yeZimbabwe.
Maita vasacho yaregaichipinze vacharumbira vacharumbira munoti negore ra2020 uye mashoko ataurwa navasacho aya.
Thank you pachinongwa chamandidana ichi. Ndinoda kuti ndingotenda ZANU-PF naPresident Hirry Ndangagwa pagore ra2020. I think semusangano wedu weZANU-PF takaachivha a lot of things. Ndinoda kutenda Mwari kuti wakatipa mvura. Tatine chirongwa chedu chepfumvudza chatakavambigwa naComrade Terence Shiri chasati akukira kuti zvino zvavatisiya zvichadi. But sezvineivo mvura iri kunova joga. Kune mvura isingaiti kune maguta aZimbabwe yese asina kurima isimbe. Mvura iri kunaya kwese kwese kumaprovinsi kwese kuno kuvulawayo kune mvura isingapiri. Saka totenda kuti kuchaita maguta gore rinotevera 2021. ZANU-PF yakaachivha zvinhu zvakati ko. Takaachivha peace and stability politically tichitarisa zvedu even kushanda kwatirikuita nemamwe mapolitical parties yedu muZimbabwe kunyanya yakanzi MDC Alliance. Kamitiro kavari kuita vana vachashwai kwekuMDC yavachamisa kwokungoblemablema ndokari kuita kuti vatorerwe vanhu neZANU-PF neMDC as well. Because kana mukaramba muchingoblemablema vanhu havachadi kuno kuZimbabwe vajoga ndiri kuno. Hakuna vanhu vari kutaura nyaya dzepolitics, vanhu vari kumanyanya nyaya dzemabhizinesi avo, vanhu vari kumanyanya nyaya dzokurima. Zvokuswera vachihwiswa kusimbe naChamisa hakuno kwaandizvioni. Saka I think tiri kuona pakuti pagiraund chaipo chaipo mukomana wedu Chamisa unenge akaluza confidence nevanhu. Ndo zvandiri kuona kuno. Saka tiri kuonesi kuti even kuMDCT zvinhu zvavo zvinenge zvine order kudarika zvatiri kuona zvichiitwa kuMDC Alliance. Saka I think ndoona sekuti pakupinda mu2021 opposition yedu yatinge taanayo iri official, iri organized, inenge ichida kuvandurira upenyu hwevanhu veZimbabwe inenge yatova OMTC ya iri kutungamirwa nanava Douglas Machora. Vanhu vane patriotism. Tinozati kana vana Chamisa vakapinda kureva kuti vapambe pfungano nevadzoka kuzotungamira nyika yeZimbabwe. But currently ndikuona ine situation yekuti izvozvo kwangu vakurota hazvitambi zvakadii zvakaitika. Tichidzokera kunyaya yedu yeCOVID, president yakabatsira upenyu hwevanhu vakawanda.
Vasatwa zvii zvamungataurira vana veZimbabwe zvamunotarisira muna 2021?
2021 igore rinofana kuti vana veZimbabwe vatore masimba avo ivo pachavo, nekuti vana veZimbabwe ndo vanofana kuti vadetemine nyika kuti inoenda kupi. Ndo gore ratinofana kuona nyika yeZimbabwe ichiwanawo rusununguko rwatinofana kuwana. Tine nyaya dzakawanda dzofanira kugadziswa muno muZimbabwe.
Vacharumbira 2021 zvii zvamungavimbisa vanhu seZANU-PF?
Isu seZANU-PF 2021 zvava yaenda yasarira muna 2020. Chechipiri ndechekuti mupolitics kune mamwe maparty anozongopedzisira atongoita zvakaita vana nemamwe akazongopera kushayikwa muhistory. Tiri kuona kuti muna 2021 party yanavachamisana navashashwai ichanyura, actually yatonyura muna 2020. Handifungi kuti pane chimuko chichaitika paparty yavo.